Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Chivabvu 2022. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nzvimbo iyi haichingati location masipata kembe. Vanhu vakatanga nguva iyeye yaisungwa vanhu vachigara mumasango, vanoita zvokugara mumasango panguva iyoyo. Saka zvadero vanhu vakapedzisira vakungozo vakawo mikuru yavo yemapepa vachidero vachidero kudzamara bazi vakowo mingu
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvakirwa kumwe kwekuenda.
But kuva neteedzera maminimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri raiti munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kumacitizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Basa resangano remangoda reKimberley Process Certification Scheme nderei chaizvo uye rinoshanda sei? Tichakuunzirai nyanzvi kuti itsanangure.
Saka takaona zvakafanira kuti ngatichage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza sevapi, and kuti tivaunganidze tokombaila malista acho ekuti vari top stereki muZimbabwe panguva ino vari kupisa stereki.
Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa munzvimbo dziri kunze kwePretoria muSouth Africa dzinoti Plastic View neCemetery View dzinonzi dzatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvakirwa kumwe kwekuenda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zviviri zvinonzi zvinogara munzvimbo mbiri idzi dzakavakwa nemarata nemapepa. Vanoona nezvekugariswa kwevanhu mukanzuru yeTswane kana kuti Pretoria vaEbletown vanonzi vakaudza vagari ava nezveurongwa hwekuti kanzuru yavo ichabisa zvikamu 30 kubva muzana chete zvevanhu vari kugara mumisha miviri iyi zvichinoiswa kunzvimbo dzakarongeka dziri chinhambwe kubva apa. Izvi zvinoreva kuti zvikamu 40 kubva muzana zvichasara zvisina kwokuenda. Vakawanda vanogara munzvimbo mbiri idzi vanonzi vanorarama nekuita mabasa ose ose uye kubatsirwavo nevamasangano anopa rubatsiro pano nepapo. Jonga Kanemiri weStudio 7 abata mumwe wevanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumisha iyi, mufundisi Richard Moyo, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Baba akandimiri nevateereri vose. Icho chiitiko chamabvunza chiitiko chemazviro kwazvo. Takaona nhau idzodzo dzakabuda nezuro dzinobuda mukati menzvimbo iyoyo yemasabhabha evhurishipiri, zvichinzi vanhu ivavo vanofanira kuti vatarisirwe nokusungwa vachidzokeswa kumusha vasina mapepa, nokuti tinoziva kuti 70% zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo vomo vashomasa nevekuSotho.
Chii chiri kuita kuti vade kubviswa panzvimbo idzodzo?
Pane maproblem akawanda anongoitika zvakabvira kare nakare kubvira 2008 pachigarako, especially munenge muchikomerwa maviolence panokubvisa kurayana dzimwe nguva neumbavha utsvo tinongosvika umomo nokuitika zvimwe zvakasiyana siyana, isi zvatinoziva kuti nzvimbo iyi yakakomberedzwa nezimba dzevarungu inzimbo iri pamusoro soro inogara vapfuni vakanyanyisa vamwe zvari padhuze nepamoyo uye futi matambudziko anoitika mukati menzimbo iyo munogara muchitsva nokuti dzimba dzazhinji dzakabatana dzemapepa munogara muchitsva vanhu nguva vachifa vachiparadzwa midziyo vaisara vasina zvinhu saka inhau yakangobvira kare ichinetsa vachitombobviswa kumuhofisi wasi vengos vaivamirira vakanga vachienda kuti vachigara vachigwina vachinzi vadzosere ipapo bcause vemetro kwatiri kuti municipality yaisimbwa yechidzinga asi vachinzi vava vakirwe mukoko saka ndoo nhau yatakaona iyo yakasiya chishungurudzika nezvazvo uchinzi 20% vemusouth africa munomu kunguva fakuti vaende kumakanzi extended 40 saka chitarisa tinoona kuti musouth africa mukati menzvimbo iyo havatombosviki kana ma100
nzvimbo dzamuri kutaura idzi mufundisi masquata camp here kana kuti rutori rukisheni rwakagadzirwa kare
nzvimbo iyi haitingati irokisheni masquata camp vanhu vakatanga nguva iyeiyo yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanhu vaita zvokugara mumasango panguva iyoyo saka zvadero vanhu vakapesera vakungozovakawo mikuru yavo yemapepa vachidero vachidero rudzamara vazovakawo memukuru yakafanana nemazenge chishindo mukupe yakawanda ukoko vachizowanawo rubatsiro rwokupuwawo mvura rwokuisirwawo matoireti nezvimwe zvakadaro uye futi nekliniko kana kuti nezvikoro zvevana nemakreshi panzvimbo iyoyo vachiyozvai isquata camp iri pakati pemasabhabha
saka vari kurarama sei vanhu vari kugara munzvimbo idzi
advhandeji iriko ndeyekuti inzvimbo ine mabasa mazhinji kunofanana kugara kurana location kurana mamelodi kana kurana tembisa kana kuti atiriti vari kupi kupi
munofunga kuti kungaita zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
zvizvarwa zvezimbabwe zvakawandisa zviku hazvingatogoni kuverengeka kana kuma 20,000 vakagona kusvika vanhu kuzimbabwe nekuti kune vakadzi nevarume nevana vazhinji vari koko kune vanhu vakawanda vachiverenga nzvimbo dzese ukunuku kana mu30,000 vakagona kupinda
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo vari parunhare kwakare kusouth africa najonga kandemiri westudio 7 chikwata chinobva kusangano rinoona nezvekucherwa kwebangoda rekimberley process certification scheme chiri muzimbabwe kuona kana zimbabwe ichitevedzera zvakakwana gwara nemitemo yekucherwa kwemangoda kimberley process certification scheme inoshanda nemasangano akawanda munyika imwe neimwe munocherwa mangoda mukuona kuti mangoda haacherwi kuti ashandiswe mukurwisana munyika dziri pakurwisana kuti tinzwe pamusoro pekimberley process certification scheme tabata mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai maguhu kuti vatirondedzere pamusoro pesangano iri
kimberley process yakatanga muna 2003 zvichitevera united nations general assembly resolution 55-56 of 2000 resolution iyoyo yakatevera makore mazhinji eongororo dzanga dzichiitwa neUnited Nations Security Council pamwe chete nemasangano akaita sana Global Witness avo vanga vachionesa kuinfluence yemadiamonds kumacivil war anga achiitika munyika dzakaita sana Angola, Sierra Leone neLiberia saka izvozvo ndozvakakonzera kuti United Nations iti kuti tidambure hukama huripo pakati pemarough diamonds nehondo uye kusagadzikana zvakanaka munyika dzinoproducea marough diamonds ngatiumbei organization inounganidza nyika dzinoproducea madiamonds nyika dzinotenga madiamonds uye nyika dzinomanufacture maproducts anobva kumadiamonds yatingati jewelry pamwe chete nemaindustry vanoita nezvediamond mining avo vanoungana anda inonzi World Diamond Council kwotiwo zvekare maNGO akazvimirira oga anenge achipa information yetsvagurudzo dzavanenge vachiita pamusoro pelink iri pakati pemadiamonds nekusagadzikana zvakanaka munyika Saka ndo paka ba Kimberley Process.
Kimberley Process ino wana simbarayo kupi va magu.
Ino wana simbarayo from the United Nations General Assembly. We in the United Nations Security Council. We use the iri a voluntary organization nyika dzino apply kuti dziri kuda kujoina KP uye dzino kwanisa kuti hadzichadi kujoina Kimberley Process kana kumbozvisa pa self suspension yekuti takumbozvisendeka sezvakamboita Venezuela wombo mira vari kunze kwe Kimberley Process vozodzoka kana vachinge vakuda
mitemo kana kuti mirairo inoshandiswa ne Kimberley Process ino dzipanani uye nyika dzinoita nhengo yesangano iri sei.
Gwaro guru re Kimberley Process nde ravanoti core document. Core document ndo document rakapa ratingati bumbiro re mitemo ye Kimberley Process rakanyorwa muna 2003. Pamusoro pezvo gore rimwe nerimwe KP inosangana muna June uye muna November. Muna November ndo munoitwa anonzi ma administrative decisions. Ma administrative decisions ma decision anenge achitorwa nema ad hoc committee Kimberley Process. Pane ma committee akaita se working group on monitoring, working group on statistics, working group on artisanal and alluvial diamond production, working group on diamond experts, working group on procedures. Ma working groups iwao throughout gorerese vanenge vachisangana vachigadzirisa ma drafts vanenge vachida kuzopresenta ku plenary. Saka pa plenary ndo panochinzi iya administrative decision kana kuti recommendation yakaitwa ne working group ya gamuchirwa ne Kimberley Process saka ya part and parcel yema policies Kimberley Process saka mtemo iyi inogadzirwa ne ma committees asi inofanira kuti iadoptwe ne ne plenary kunze kwe working group on diamond experts ava ndo chete vane kwanisa ku introducer a new policy or a resolution outside the plenary.
Vamago, zvinenge zvatarwa nesangano iri zvine uremu hwakadini kudzimwe nyika dzepasi pose.
The process ine announced by minimum standards ekuti nyika dzinenge dzapinda mu KP dzinofanira kunge dzichitedzera mitemo pane mitemo yekuti iyoyo ukasaitedzera unebvo wanzi uri non-compliant kana kuti hausi kutedzera mitemo ye KP. Saka ma minimum standards aya akaitwa minimum kuitira kuti nyika dzakasiyana siyana dzine mitemo yakasiyana siyana dziri mutungamiri wakasiyana siyana dzinokwanisa kuti dzishandise ma minimum standards iwawo kuti dziwe compliant ne Kimberley Process. But kuwane kutedzera ma minimum standards ye KP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi ma diamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kuma citizens kuti mari yema diamonds iri kuenda kupi.
Avo vange vari mukuru wesangano re Center for Natural Resources Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwamutare ne Studio 7. Sangano re Institute of Corporate Directors of Zimbabwe rakabudisa gwaro repagore revechidiki vari pasi pemakore makumi mana vane mukurumbira nekubudirira mune zvavanoita zvakasiyana siyana munyika. Veruzhinji mumapepanhau nemumaredhiyo vakakumbirwa kuti vasarudze vavaida. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira anoshanda nesangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe Dr. Proctor Nyemba Vati chirongwa ichi chinobatsira vehurumende nevemabhizimisi kuwana vechidiki vanonzwikwa nekuteverwa nevanhu vakawanda. Vamwe vevakapinda muchikwata ichi ndi Clive Majoni, Dr. Henry Dandazi, Elizabeth Masiwa na Nyarazo Zviwayo, avo vanotungamira mabhizimisi akasiyana siyana. Evans Zininga akaita hurukuro nemukuru wezvekurongwa kwebasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, Muzvare Joyce Chireka.
Panisi racho, tikaona kuti munyika medu mune vanhu vakawanda vari vechidiki vava vari kuita zvihombe chaizvo, and hapana anga achinyanyotaura nezvavo. Saka takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza ndevapi, and kuti tivaunganidze tokombaila malisti acho ekuti vari top stereki muZimbabwe panguva ino vari kupisa stereki ndevapi.
Maita izvi, tarisiro yenyu inenge iri yei kubva kune vakasarudzwa totarisawo kubva kune vari kutarisa vakasarudzwa?
Chekutanga, vakasarudzwa vaida kuti vazive kuti tiri kuonawo and tinotenda nebasa ravari kuita, varambe vachingozviita, and kuti vavewo maexamples akanako kune vamwe vari kuda kusumukira mumaindastries akasiyana siyana. Kuona kuti nothing is impossible, hapana chinoramba kana munhu achida, kana munhu akaita effort, akaita simba rake resi kuti ashande, anosumukira. Hazvina basa neage, hazvina basa kuti uri mukadzi kana kuti uri murume, zvese hapana, zvese zvinoita.
Mukabvisa vezvematongerwo enyika pane vanhu vakasarudzwa ava, ndevapi vamwe vamunganongedzere kuti nhingi nanhingi vakapindawo muchikwata ichochi?
Okay, tikatarisa list redu rine vanhu vakawanda vasiri vezvematongi wenyika. Vekutanga tikatarisa pana anonzi Mr. Arnold Chimambo, vane 34, vandi CEO weinonzi Zodstart Global. We've got Dr. Henry Dandazi, vane 34, ndo vakatanga, ndo vanoti vanorana Interpass Medical Lab. Then kune mukadzi aita zvihombe stereki, Nyaradzo Zviwayo, vane 30 chete, but she started inonzi Yanaya, which is a restaurant chain. Saka yakatango neshop one, I think it is upper 10 all over the country. Tina anozivikanwa stereki Mudiwa Hood, vanoitawo 36, is a banker kuSteward Bank, and also akafounda and is a co-owner wenonzi Sky Angels. Clive Majoni wekuChubb Security Zimbabwe, vane 39. We also have Dr. Tinashe Manzungu, 37, is a director wekuZim Build Property Investment.
Asi madzimai echidiki vashoma here vari kuitawo zvinogara zvakadaro?
Ndatoona kuti ndataura varume stereki, angu ndarikaita in alphabetical order.
Mukuunganidza kwemazita aya nekuvashambadzira nyika yese ichinzwa ichiona kudai izvi, tarisiro yeramangwana inozove yei kubva ipapa?
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemabasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, Muzvare Joyce Chireka, vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevapfumbamwe 259 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevatanhatu 5486. ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 250,007 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana masere ane gumi nevaviri 6,165,812 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana nemakumi mapfumbamwe nevanhomwe 4,136,197. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday mutauriri weparamende va Jacob Mudenda vanokurudzira National Peace and Reconciliation Commission kuti ipedze nyaya yegukura hundi sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. Mukronika wamune nyaya inoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe nevana 3,904 sekukumbirwa kwayakaitwa nebazi rezvedzidzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwana nakanaka pana babawo vanga vachitaura vane mask yavo mudhara yane mask anga achitaura zvotaura kutai maopposition party ngatitei dialogue ngatitei unity ngaite iye unity kana tumwana garwa hatumwana vamunangagwa ngaite iye unity government yati iye isusu poverty isu isusu hatii gavhunze isu vanhu isu hatidi hatichadi zvigomba ndiripo. Iwe kana watumwa nagarwe iwe ita unity government, ita dialogue na munangagwa ugare 3 years iwe nemhuri yako makaisa munangagwa noti isipovo isa hatidi kwatabva tabva kure hatichadi hatichadi taneta hatichadi zvimirire semukomana uri one uda kuita unity government nani uri umwe murume uri baba iwe uda kutora mubaba wako next door uvauyisa pamba pako woti kwaiuya mundibetserewo pano kuti nokuti ndakumburi yandinamo yandikurira uchitadza kumutsa musoro mutsa musoro zveshamisa hatidi zveunity government izvo hatidi vana baba vaite vaviri kana vatatu izvo toda baba one toda bhudhi one shamisa chete chete ndovatiri kuda.
Makadiko pastudio 7 ndada kutaura pamusoro pezanupf aiwa zanupf iri kuzvishayisa valio yega munhu wese aida zanupf kubva 1980 asi vanhu havachada nenyaya yekubata kwavari kuita vanhu rafu vari kubata vanhu rafu macivil servants haana mari wana uchikoro vachadzidza iyo korona yacho yanga zvazvakanyanya korona yacho wano kuvharirwa kudzivisa buda asi mufunge tikaroweringa mozambiki chaiyo haina kana kumboita lockdown yakaitwa muzimbabwe haina vanhu vaingofamba semazuva epo vochizoti vanhu vavo vakavaregedza vakavati varasaende kumabasa vanoita sei vanorarama sei saka iwo chavo mazimbabwens anenge mazimbabwens zimbabwen government inenge ichida kungofikisa vanhu zviti saka izvozvezvo ndozviri kutoishayisa vanhu izvozvo haichina vanhu nenyaya yeizvozvo nenyaya yeutsinye iyoyo yokuitira vanhu utsinye yokuti vanhu pavanodya napo ndopavanotora zvese utsinye kwese 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 vanongoitira vanhu utsinye saka unhu wacho unogokudai sei munodiwa sei nevanhu havakudei saka musisina value.
Makadikwa shamwari westudio 7 tsangamira vashamarari ndambotaura nyaya yapurezidendi wedu wavachiwengwa hanzi akaenda Singapore kwaakanoita nezvenyaya yekuzvemvura here iyo mvura yacho iri kunetsa futi munyika medu munomu apesi nyaya yazondirwadza manje nyaya yekuti vanhu vanotenga zvombo vanotenga zvombo zveiko pane kuti vadhevelope nyika yedu pamari yekutenga zvombo vatenge chikapu chichiwanika munyika tigere muchemu chezvinhu zviri kungokwira zvimwe zviri kushayika mastoro darwaja zvangu ndiri pa South Africa pangwa handina le ndiri pa South Africa
ndiri vamuka vamuka basera vadi ndotenda ane seedling 7 pa anotovhura pfungwa ndoda kubvunza ne murume uyu anonzi Sakawa vibva kuZimbabwe kubva kuRwanda ekila Sakawa, what is the image of Zimbabwe toward the international to inter international? This is the end of ZANU-PF. This was no rare was vanhu vanouraya. They are supportive, vanosapotana pakuuraya kwavo. Image ye ZANU-PF international yamera sei. Kumbira muribatsira hawo.
Ai, apo pa Studio 7. Inini ndangoti zvangu kune mapurisa eZimbabwe. Unhu uyi wavanoita ukanda maspaidi. Vanonzwa mweya wavo uchiita sei? Shoshwa kuchekeresa upenyu hwevanhu nekuda kwezvinhu zvisina basa. Aiwa, mapurisa eZimbabwe ngaasadaro zvavanoita zvinakunaka. Shoshwa mapurisa herenga angaitana mujibha weZANU-PF zviite izvozvo. Awe mukuru aripo iwa, madonge wenyu makutonga kwenyika chete kuhabva zvisina kana chavanombogona. Pane kazvasi zvakutaura zvekuti mabhengi hafani kuendesa maiwi ndokusa hapana kana zvinotombozivikanwa ipo paya idi tatenda
makadi pastudio 7 apo makadi venyu tinoda kutaurawo panyaya iyi yampira nyaya zvinhu zvakashata zvikuru zvakaita izvozvozvo zvikuru anhu vakawanda ende auraya vanhu vakawandawo tiza uya muno muZimbabwe munana munangagwa vakauraya vanhu vakawanda pagugura hundi saka neindaiona zviri nani haikot yongotorawo munangagwa wacho iyeyo voitawo zvaanoda naye pamusana pekuti akaurayawo vanhu vakawanda pagugura hundi saka zvakangofanana nezvakaitawo namupiranya izvozvo munangagwa ane utsinye munhu akaipa anogotora munhu avari kuziva kuti akauraya vanhu gogomuchengeta munomu osvika pakufa wobigwa munomu zvichirevei
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakafa zvichitevera kuputika kwematangi egas muNigeria vave vapfumbamwe. Umwe muzinda unogara vanhu wakaparadzwa mushure mekuputika kwematangi aya mudunhu reKano asi vakuru muhurumende havasi kubvumirana pamusoro pechakakonzera njodzi iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hondo iri mudunhu reTigre muEthiopia iri kutadzisa kuenda kuchikoro kwevana vanopfuura miriyoni. Vagari veguta reGashena vanoti varwi veTigre vanoshandisa zvikoro senzvimbo dzekuungana uye vanorasa mitumbi yevanhu munzvimbo dzakatenderedza zvikoro. Varwi ava vanoramba mashoko aya vachiti paitwe vanoongorora vakazvimirira. Musoja weRussia wekutanga kumiswa mberi kwedare muUkraine achipomerwa mhosva dzehondo nezuro akabvuma mhosva yokupfura nekuuraya murume akange asina zvombo ane makore 62. Musoja uyo ane makore 21 anogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwese. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nokudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvagirwa kumwe kwekuenda. Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti mosfera zvakanaka.